vateereri, tinosanga zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri gunyana 15, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakadzivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi matatu nemumwe, kana kuti 7531. Hurumende inowedzera nguva dzekuvhurwa pamwe nekuvharwa kwezvitoro kutanga nhasi, asi nyanzvi mune zveupfumi dzinoti pachine dambudziko panguva yecurfew nechekufambisa kana vanhu vapedza mabasa. Mhuri yeZimbabwe iri muAmerica nedzimwe nyika inochema kushaya kwasekuru Crispin Masuka, avo vakashaya nemusi wechipiri svondo rapera kuPennsylvania. Tichakupai mashoko amatumira imi vateereri veStudio 7 kuno muchitiudza zvamunofunga pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakadzivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi matatu nemumwe, kana kuti 7531. Mushure mekunge vamwe vanhu vashanu, kana kuti 5, vawanikwa vaine chirwere ichi, vese vanove vanhu vagara vari munyika. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi nezuro. Izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevana, kana kuti 224. Vanhu vakanga vapona kubva kuCovid-19 kusvika nezuro vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe, kana kuti 5,690. Izvi zvakasiya vane chiuru nemazana matanhatu negumi nemumwe, kana kuti 1,617 vachiri kurwara nechirwere ichi. Mukuru ari kutungamira mukurwisana neCovid-19, Dr. Agnes Mahomva, vakazivisawo nezuro wakare kuti vanofara kuti vari kuteverawo mitemo yavakatambira kubva kuWHO, iyo inoti kana munhu akawanikwa aine chirwere cheCovid-19 asi asina zviratidzo, hapachina basa kuti avhenekwe zvakare mushure memaawa makumi maviri nemana kuti anzi apora. Dr. Mahomva vakati kana munhu akapedza mazuva ake gumi nemana ari oga asina zviratidzo zvechirwere ichi, anokwanisa zvake kudzokera kubasa. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayo vanhu vave kuda kusvika kumiriyoni imwe chete pasi rose. Kuvhura bandiko rezveupfumi iro ranga rakadzipwa nemitemo inodzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19, hurumende yakazivisa nezuro kuti yawedzera nguva dzekuvhurwa kwezvitoro, mahoresero pamwe nemamwe mabhizimusi akaita semabhanga kutanga nhasi. Mabhizimisi aya anengovhurwa nenguva dza6 mangwanani achivhara nenguva dza6 manheru. Mabhizimusi aya anga achivhurwa nenguva dza8 mangwanani achivharwa nenguva dza4 masikati, kuitira kupa mukana vashandi nevatengi kuti vange vave mudzimba dzavo panotanga kushanda mutemo unorambidza vanhu kufamba-famba, kana kuti curfew, iyo inotanga nenguva dza8 manheru ichipera nenguva dza6 mangwanani. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti vanotambira nemufaro kunyevenutswa kwenguva dzekuvhura nekuvhara mabhizimusi uku, asi vanoti dambudziko richiri pazvinhu zviviri zvinoti curfew nemabhazi anozotakura vashandi neveruzhinji vanenge vachiri mumaguta panovharwa zvitoro nemabhizimusi. Ngati nzwei vachitsanangura.
Idanho rakanaka kumabhizinesi akawanda takatarisa kuti kwenguva zhinji mabhizinesi anga akafarika toonawo futi kuti nguva dzavanga vachinzi vashande kutanga na 8 kusvika na 3 mamwe mazuva kutanga na 8 kusvika na 4 dzanga dzichiri kunetsa uye dzanga dzichiri kukonzera kuti vanhu vakawanda vasakwanise kuwana cheuviri chakati o saka kuwedzerwa kwenguva ndinoona riri danho rakanaka zvinoratidza kuti vanhu vaakushanda kwe 12 hours parizvino iroro ndinoona riri danho rakanaka.
Tinoona kuti nyika ine mutemo wekefyu inotanga na 8 dzeusiku ichipera na 6 dzemangwanani uyewo vanhu vagara vachienda kumabasa vari kuchema nenyaya yechekufambisa. Zvinozofamba sei kuwedzerwa kwenguva uku tichiona zvinhu zviviri izvi?
Ndingati inini kuti danho iri ratanga tichiti idanho rakanaka rekuvhurwa kwemabhizinesi richikwanisa kuva nechirevo richikwanisa kubatsira vacho vafurirwa mabhizinesi avo nguva idzodzo. Nyaya yekefyu yakuda kuti ichinyanya kutarisiswa zvikuru sei takatarisa kuti amwe mabhizinesi akafanana nezvitoro dzimwe nguva zvinotozopedza awa kuti vakwanise kupedzeredza zvavanenge vachiita zvichireva kuti vanenge vasara nenguva shoma kuti vafambe zvisina kushungurudzwa nenyaya dzekefyu. Chero vanotanga na 6 zvinoreva kuti vanenge vafanira kusvikapo dzimwe nguva 1 hour before kuti vasvikewo vakwanise kugadzirisa musha wavo vanhu vasati vatanga kupinda. Saka kuti danho iri richiva nechirevo kuti danho iri richikwanisa kubatsira vacho varatarirwa kuti ringe richibatsira zvaakuda kuti patariswe nyaya yekefyu. Toya panyaya yetransport vazhinji havashandire kwavanogara kana kuti vazhinji havagare kwavanoshanda zvireva kuti paakuda kutarisiswa kuti vanhu vanozofamba sei nenguva zvikuru sei takatarisa nyaya yekefyu kuti kefyu inoti iyona 8 munhu anofanira kunge ava mumba vamwe vanogara kure nekwavanoshanda vamwe vanotoshandisa mabhazi maviri kana kuti makombi maviri kuti vange vachisvika kwavanoshanda kana kuti vange vachisvika kwavanogara. Saka ipapo futi panoda kuti patarisiswe uye hurumende inofanira kutsanangura kuti ivo vanhu vachaitwa sei zvikuru sei takatarisa kuti vasvike kudzimba dzavo zvinenge zvisingakwanisi kuitika nenguva yanzi kefyu itange kuri kuti vanenge vachipedza nenguva dzatarwa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare muHarare nestudio 7. Kireta jamuka sisi jikile rinoti chinangwa charo chikuru ndechekuona kuti kuratidzira mumigwagwa kunochengetedzwa sezvo iri iyo nzira yoga yasara yekuti vanhu varatidze zvavanoda nezvavasingadi. Nezuro sangano iri rakaratidzira pamatare edzimhosva eRotten Row Court muHarare richitsigira mutungamiri weZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vatakudzwa ngadzore ava vakanga vachimira pamberi pedare kuti vakumbire mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutauriri wetajamuka sesijikile vaGift Ostalo Siziva vanoti sangano ravo rakamirira kuona kuti vamwe vavo vakasungwa nezuro padare apa vachamiswa mberi kwematare nhasi here vachiti zvakare vanodawo kuona kuti vakarohwa nemapurisa vakakuwara zvakadini. Studio 7 yakabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nezuro usiku kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi asi vakati tivabate nhasi kwaedza sezvo vakanga vave kutorara. Tanonoka wandi weStudio 7 aita hurukuro navasiziva kuti tinzwe zvizhinji.
Isu sevechidiki taita demonstration in solidarity na vagadzore takudzwa mapurisa ndofa azosunga vadzidzi vedzeto Zimbabwe nemamwe mainvesti akasiyana vangavauya vanotungamirwa napresident weZinaso vatakudzwa ngadzora.
Saka pari zvino zvinhu zvakamira sei?
Pari zvino takamirira kuti tiwe kuti vasungwa vachapiwa bel kana kuti vachaenda kukoti but ruzhinji rese remayuthi rugadzirira nyaya yekumekawo shuwa kuti the streets anoramba ariyo nzvimbo yatinoshandisa kuita express our voice sevechidiki vemuZimbabwe kusika zvinhu zviri kunetsa munyika zvagadzirwa.
Nyaya yekuratidzira munoona sekuti inobudirira here? Pane zvainobudisa here nhai vasiziva?
Kuratidzira kunotobudirira mwakilasizira kutuwa Mahatma Gandhi vaito ita mamachi wachila tizira ari oga do kuno ita kana especially kwa Zimbabwe wafani ya Zimbabwe mwenenjika inotunga mbiruane masoja nyaye kuna tizira inoto indambiri kusika rujinji weze wazusisa nyayo
sei mafunga kuratidzira pa matare edzimosva pachina mbuzo kuenda mumigwagwa muchiratidzira
dare remhosva rakakosha nekuti muZimbabwe ndo dare rabatwa kushandiswa nepolitics saka roto ndo court neizani norondo yacho kuti ndo inoshandiswa neZANU-PF kudzvanyirira vechidiki neruzhinji rese reZimbabwe tinenge tichiratidzira against nyaya ye judicial capture.
Pane vambotaura nemi here maererano nenyaya iyi vanobva kuhurumende?
Vambotaura nesu mapurisa achitaura achishandisa mboma ndoa taura nemayouth nevechidiki vangachiratidzira.
Asi hapana vakuvadzwa hapo?
Aiwa kuvanhu varohwa but tichamirira kuti kuitwe mamedical reports but mapurisa arohwa especially vasikana kune vakuvara.
Avanga vari mutauriri wetajamuka sesijikile vaGift Ostalo Siziva vari parunare muHarare natanonoka wandewe Studio 7. Muri yeZimbabwe iri muAmerica nedzimwe nyika iri kuchema zvichitevera kushaya kwasekuru Crispin Masuka kudunhu rePennsylvania muAmerica musi wa8 mwedzi uno mushure mekurwara negomarara kwenguva yakareba. Sekuru Masuka avaive zvakare mufundisi vaizivikanwa zvakanyanya nekubatanidza vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuburikidza neshoko raMwari pamwe nemabasa avo ekubatsira vanotambura. Sekuru Masuka vakaberekwa musi wa25 Gumiguru 1948 kwaSeke vakazoshandawo pakati pa 1974 na 1978 mukanzuro yeguta reSalisbury iyo yave kunzi Harare pari zvino, umo vakabatsira kusimudzira vechidiki vakawanda vanosanganisira vatambi venhabvu vakaita mukurumbira munyika. Pamabiko ekupemberera kuwana kuzvitonga kwenyika muna 1980, sekuru Masuka kuburikidza nekambani yavo yaitora mifananidzo yePhoto Wizard vakave mumwe vatori vemifananidzo vakashongedza chiitiko ichi, vakawanawo mukana wekutorwawo ivo pachavo mufananidzo vaine muimbi ane mukurumbira pasi rose Mushaka Bob Marley wekuJamaica uyo akauya kuzoridza kucherechedza kusunguka kwenyika. Sekuru Masuka vakashandawo semutori wemifananidzo wevaive mudzimai vemutungamiri wehurumende panguvayo Mushaka Robert Mugabe amaisa Sali Mugabe avakashayawo zvakare. MuAmerica sekuru Masuka vakabatsira kuumba chirongwa chekunamata padande mutande chinonzi Church Without Walls kana kuti Church isina madziro. Sekuru Masuka vakasiya mudzimai wavo amai Irene Masuka pamwe nevana vana vanoti Taurai, Grigori, Simbirai naChipo. Vakasiyawo vazukuru vana. Sekuru Masuka vari kutarisirwa kunoradzikwa kumusha kwavo kwaSeke. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata ambuya Irene Masuka kuti tinzwe mafambiro ari kuita urongwa.
Urwere hwaSekuru Masuka vakadiagnoswa cancer yeprostate in 2013. Saka cancer iyoyo ndo yakazosvikawo kutora upenyu hwavo. They tried all they could and it was causing him also multiple strokes. That's what happened.
Ivo Sekuru Masuka mungavatsanangura semunhu anga akadii mukurarama kwake?
Sekuru Masuka akanga ari munhu anoda vanhu, kwete kungovada chete, asi aive munhu aida vanhu nekuvabatsira kuidentify their talents or their abilities. Ndakambotaura ndichivafananidza naSocrates. Sekreti akabatsira vanhu vakawanda zvikuru. He was a philosopher nanhasi ari mutaurwa nezvake mumacolleges mumauniversities. Asi panguva iyoyo vanhu vaimutaura kuti is a stinger that be inoruma mahosi. Baba Masuka vanga vakafanana naiyeye vaiti kana vaidentifya talent rako kana unyanzvi hwako vaizoramba vasingangokusiya chete, vaifamba newe vairambe vachikustinga all the time kusvikira zvabudirira kusvikira zvanaka ndinovafananidza nemwe nyaya ndakambonzwa imwe mufama fama anga ikabudisa zvikuru asi fama yehanzi nguva yese kuti kana kwakunorimwa aitenga mbeu dzake nedzemanebhas ake onovapa kuti varimewo saka vanhu vachizomubvunza kuti wai wakabudirira kudai ende wai uchipa manebha ako mbeu fama iyeye akavatsanangurira achiti ndinopa manebha angu mbeu nekuti kana mhepo yovhuvhuta polini iyoyo ndo inouya yoberekesa chibage chekwangu saka ndozvandinofananidza nababa Masuka vaive munhu aibatsira vamwe vanhu vachiziva kuti kana ivo vakabatsirawo vamwe neupenyu hwavo hwaizobatsirikawo baba Masuka vakabata upenyu hwevanhu vakawandisa atingambogona kana kutsanangura uwandu hwacho vakabata kubvira mumhuri yekwavo kwavakaberekwa mudunhu rekwavo kwavakazvarirwa kumadzisekuru avo kumusha kwamai vavo kuhama dzekwavo dzekumusha kwavo munzvimbo yese kwaseke yavakazvarirwa vakabata zvikuru upenyu hwevanhu kwavakashanda kwese vaingobata upenyu hwevanhu
urongwa hwekuchengetedzwa kwasekuru Masuka hwaakamira sei
urongwa hwekuchengetedzwa kwavo huri kuzonobatirwa kuzimbabwe kumusha kwavakaberekwa kwaseke vari kuzonoradzikwa pakaradzikwa vabereki vavo pana baba naamai ndo pavachanoradzikwa hatisati taane zuva nedeti asi kana tazvibata izvozvo tichazokuudzai
avanga vari mudzimai asiyiwa nasekuru Crispin Masuka ambuya Irene Masuka vari parunare kuPennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Panaure Herald rinoti kanzuro yeguta reHarare ichange yave nemakanzura makumi maviri nevashanu chete zvichitevera kudzingwa kwemamwe makanzura gumi nemumwe kusanganisira mutevedzeri wameya nebato reMDCT. Bepanhau iri rinoti izvi zvinosvitsa pamakumi maviri nemumwe zvigaro zvinoda kuzadziswa danho rinonzi rinogona kuita kuti pagadzwe komisheni ichafanofambisa basa kusvika kwaitwa sarudzo dzekutsiva makanzura aya. Bepanhau reNewsday rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatenda kuti pane urongwa hwekuvabvisa pachigaro huri mubato mavo reZANU PF asi vakati vari kuronga kuita izvi varambe vachirota zvavo asi vaMnangagwa vakayambirawo kuti urongwa hwavo hwevari kuda kuvabvisa uhwu hunoparadzwa sezvo vari ivo vari panyanga kwese kuZANU PF nekuhurumende. Mbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuIsrael mumwe mujuta anopfurikidza mwero akawanikwa aine mhosva nhatu dzekuuraya nekukanda kwaakaita bhambu remoto rakauraya vanhu vatatu vemhuri yechiParastine uye munhu uyu atongerwa rutatu kugara mujeri kweupenyu hwake hwose. Vashandi vezveutano vari kurapa varwere veCOVID-19 muKenya vanoti basa iri riri kuvaremedza mupfungwa zvave kumanikidza vamwe vavo kuti vakanganisike pfungwa dzavo nekutsvaga rubatsiro. Vezveutano vanga vachibatsirwa nezvidzidzo zvinoita kuti vakunde kudzikira kwepfungwa kuri kukonzerwa nechirwere chakonzerwa necoronavirus ichi.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection na APM Manerwano. Muchirongwa chanhasi tiri kuziya nyaya zvekuparira zvakanyanya kwoita chirwere cheCOVID-19 munyika. Chirwere ichi kusvika pari zvino chauraya vanhu mazana maviri nemakumi maviri 220. Tichange chiongorora zvekare nyaya yeuori munyika. Vhiki rapfuura sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission rakaparura chirongwa chinopa mukana veruzhinji kumangara nyaya dzeuori vasingazivikanwe kuti ndevanani pachishandiswa dande mutande kana kuti mobile application izvingabatsira here kurwisana uori munyika mune Zimbabwe ngatisanganei pachirongwa che The Connection na 8 PM manerano muineni Mike Wove.
Yari nguwe yenye imi vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga apo tinotepfenyura mashoko amunotumira kuno ku Studio 7.
Magadiko apakuriwe chirongwa cha Studio 7 ndinotenda nekupinda muchirongwa chanhasi ichi kuti mashoko angu ane mashoko mazhinji andingataura asi tokumbirawo kuti mundisvitsirawo kune vanhu vezanupf kuti nhema ngasawanze panhema andiko kutungamira nyika kwakanaka kaundaura chokwadi zvanga zvichitika munyika nguva zhinji ndini hangu tipiwe ndiri pabakersford musouth africa
makadi vashamarari pastudio 7 haisi kunotiri haiti kuna kwangu ndikungochema nechirwere checovid ichi zvashungurudza vanhu ini maonero angu lockdown ndizvazvo saka chakanaka kungokurudzira vanhu kuti vaite nesocial distancing vafambe nemaface mask pakungonzi vanhu vaite shutdown vagare ndoona sekuti zvingadopa vanhu matambudziko.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei ne Studio 7. Studio 7 haina kwainotema yakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC riri kuramba pamwe chete nekushora mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamusoro pevaimbo vemutungamiri weSouth Africa mushakabvu Nelson Mandela. Mubhuku rakanyorwa nevaimbo vegweta ravaTrump vaMichael Cohen, vaCohen vanoti vaTrump vakashora vaMandela zvakaipisisa vachishandisa mazwi asingataurike vachiti vakakanganisa nyika yakanga yakazvinakira vakaisiya isisiri pakanaka. VaTrump vanonzi vakati vaMandela vakanga vasiri mutungamiri anoziva zvaaiita. Bato reANC rinoti vaTrump havakodzeri kutaura chinhu chimwe chete zvacho pamusoro pavaMandela. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa Dr. Rike Mukonza vanoti mashoko avaTrump akashatirisa vanhu vazhinji muSouth Africa asi vachiti vanhu vanga vagara vasisatore vaTrump semunhu anotaura zvine maturo pamusoro pevanhu vatema. Ngatinzwei Dr. Mukonza vachitsanangura muhurukuru yavaita naTanonoka Wande.
Matauriro akaita vaTrump anoratidza kuzvidza kukuru kwete vanhu veSouth Africa asi vanhu vatema vemuAfrica yose nekuti vaMandela munhoroondo yeSouth Africa neyeAfrica kunyange nhoroondo yevanhu vatema pasi rose vanoonekwa sevakamirira mutungamiri akaita zvakanaka munhoroondo yevanhu vatema. Saka kana vatambotaura mutauriro wavo wekusora vamandela zvinotoratidza kuti vanosora vanhu vatema
vanotaura vachiti zvanzi vamandela vakasiya vakanganisa zvinhu muSouth Africa munofunga kuti chii chavari kureva apa
chavanoreva ndechekufunga ndechekuti pada pane zvavaifunga kuti vamandela vaifanira kuita pane nyaya dzezveupfumi pane nyaya dzakawanda wanda asi chandoda kunditaura ndechekuti vatrump vanokanganwa kuti vamandela vakapinda pautungamiri panguva yanga yakaoma nguva yakanga yanga ine makakatanwa pakati pevachena vakanga vaine hurumende yavo yaiita utongi hunodaidzwa nezita rekuti udzvanyiro hunodaidzwa nezita rekuti apartheid nevanhu vatema kune rumwe rutivi saka ipapa paida utungamiri hune hunyanzvi hwekuunza vanhu vanga vasiri kuwirirana pamwe chete nenzira inoita kuti nyika ivakike isina makakatanwa akanyanya ende vamandela kana tichizvitarisa vakaita basa iri neunyanzvi hukuru chaizvo
ko vanhu kuSouth Africa kwamuri uku munombovavo kuti vanofungei nemashoko anonzi akataurwa navatrump aya
vanonzwa kusotwa zvikuru nematauriro avatrump sekutaurwa namboita nekuti matauriro aya anoratidza kuzvidza kunyanyanyanya vanhu vatema asi chinoda kuti chirangarirwe ndechekuti vatrump munhu anongotaura asingayeri mashoko ake tinoona zvavanoita kunyange ipo patwitter kuti vanotaura zvimwe zvekuti dzimwe nguva munhu unotombokahadzika kuti zvataurwa napurezidend wenyika here izvi saka hongu vanhu vari kushatirwa zvavo asi vamwe ndo vari kuti aiwa ndiri nemuitiro waro ragara richizivikanwa kuti ndo zvarinoita
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswa neuniversity of technology Dr. Reke Mukonza vari parunare kuPretoria kuSouth Africa natanonoka Hwande weStudio 7. Iye zvino tokupai kambo kubva kuna Ja Praiser kanonzi Mukuwasha. Praise akachuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai tumbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakadzivisa nezuro wakuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi matatu nemumwe kana kuti 7531. Hurumende inowedzera nguva dzekuvhurwa nekuvharwa kwezvitoro kutanga nhasi asi nyanzvi mune zveupfumi dzinoti pachine dambudziko renguva dzekefyu pamwe nechekufambisa kana vanhu vapedza mabasa. Mhuri yeZimbabwe iri muAmerica nedzimwe nyika inochema kushaya kwasekuru Crispin Masuka avo vakashaya nemusi wechipiri svondo rapera kuPennsylvania. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@vuenews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.vuenews.com. anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri tiri muWashington DC tichiti moswera zvakanaka vateereri.